vanhu vari kupera kusungwa vachipomerwa mhosva dzekunzi muri kuda kurongera kuita mademonstrations. Vamwe vari kunzi maagenist ehurumende nenyaya dzekusungwa kwanana Jameson Timba. Vamwe vari kunzi kuda kuita mademonstrations kuprotesta. Nda kukanganisa musangano uda kuitwa weSADC muHarare munomu.
Ko zviri kutaurwa nemapurisa kuti vanhu vacho vari kusungwa vari kuda kukanganisa musangano weSADC?
Izvo tiri kutonzwa kwavari. Kutonzwa kwavari mapurisa ndozoziva kuti zvinhu zvekuti mumatare edu edzimhosva tinoziva kuti zvinhu zvicharaswa. Nekuti takazoona zvichiitika kumakore akapfuura uko vanana Sisijesina Mukoko, vana Mukomanyonyo Chinanzavana, vana Mhamha Chinanzavana, vanana Naije Mutema Gauka, mukomana kadiki kake 2 years kakasungwa, vana Anderson Manyere majournalist muchaziva gore rakasungwa vanhu 2008 rakapabdatwa vachitotywa. Waipiwa mhosva idzodzo dzekunzi muda kumukira hurumende yavo Mweya Mugabe. Vana Mukoma Musavhaya, vana Mukoma Gwisai waipiwa mhosva, vanotsvangira ita chaivo waipiwa mhosva dzekunzi muda kumukira hurumende. Asi takaona nyaya idzi dzakazongoora, dzakazongoshaya basa mumatare. So we have seen, tiri kuona zvinhu izvo kuti zvinhu maallegations aingoitwa kare nekare. Dozvinoita hurumende inotya vanhu, hurumende isiri supposed kutya vanhu asi iri supposed kuteerera vanhu. Hurumende iri kuziva kuti pane mhosva dzairi kuita, pane zvaisi kuzadzipinza munyaya dzekutonga nyika yedu yeZimbabwe, kutungamira nyika yedu yeZimbabwe.
Ko iko kuratidzira kunorambidzwa here mubumbiro remutemo?
Aiwa, zvebumbiro remutemo rinotaura kamu reZimbabwe hariri pachena, zvinhu zviri pachena. Isinoti kana tisikanganisa Section 59 inopa kodzero kuona yeZimbabwe hai freedom of petition and demonstration zvirimo, freedom of expression irimo mubumbiro reZimbabwe. Mune kodzero dzekudemonstrate, mune kodzero dzekunyunyuta, mune kodzero dzekuprotesta zviri pamutemo, and mune kodzero dzekuita free expression, kuekspresa kuti hatisi kufara nezviri kuitika, hatisi kufara nekusatongwa zvakanaka, kutumiwa zvakanaka, hatisi kufara nekuti hatisi kupiwa zvinhu zvakakwanirana, hatisi kufara nekuti muri kusunga vanhu vasina mhosva. Vana Mukoma Jameson Timba ukaona kuti vari kugari rejimu jeri havaso wega, vanhu havasi kufara nezvakawanda munyika yeZimbabwe. Tatisi kuguta, hatina mabasa, tiri kungoudzwa everyday kuti tiri kuwaka, tiri kugadzira chakati. Asi zvinhu zviri kungotaurwa asi hazvisi kuita cascade kune vana veZimbabwe kuti vazvibhenefite from that.